Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro gunyana 9/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yoita musangano wekodzero dzevanhu kuGeneva paine kurudziro yekuti hurumende dzepasi rino dziremekedze kodzero dzevanhu. Dandemutande reStarlink rotanga kushanda muZimbabwe. Vabereki voita chipatapata sezvo zvikoro zvave kuvhurwa mangwana. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi mashanu nenomwe wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Commission riri pasi peUnited Nations kana kuti 57th United Nations Human Rights Council watanga nhasi muGeneva guta guru reSwitzerland komishina wekodzero dzevanhu musangano iri vaVolker Turk vachikurudzira dzihurumende pasi rose kuti dzitungamidze kodzero dzevanhu mumitemo nezviito zvadzo kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga-sunga vanoonekwa sevanoipikisa vachikandwa mumajeri vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kutongwa nenguva kunyange hazvo Zimbabwe iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya haisi panyika dzinonzi dzichakurukurwa nezvadzo kumusangano uyu Nyika dzemuAfrica dziri kutariswa kukurukurwa nezvadzo dzinosanganisira Democratic Republic of Congo, South Sudan neEritrea. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi kuti tinzwe pamire hurumende pakurudziro yavateki iyi. Asi vanogara zvavo vachiramba kuti mutemo unotarisa kuti munhu abuda mumba mani. Zvimwe zvinonzi zvichakurukurwa kumusangano uyu zvinosanganisira nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu vanenge vachishandidzana neUnited Nations kuchengetedzwa mumajeri pasina kutongwa rusarura ganda kutsakatiswa kwevanhu kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nemvura neutsanana musangano uyu unotarisirwa kupera musi wa11 gumi guru Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo
kakusha zvikuru kuti hurumende pasi rose zvadzo ikurudzirwe kuchengetedza kodzero dzevanhu nekuti kodzero dzevanhu dzikasachengetedzwa tinoona kuti munyika munozopedzisira maita hondo kuurayana nekubayana nenyaya yekuteza kuchengetedza kodzero dzevanhu kodzero dziyasi dzikumbiri kuhurumende bakodzero takazvarwa nadzo sekuzvarwa kwatakaitwa namwari saka hurumende hazifani kunge dzichityora kodzero idzi bcause ikodzero dzatakapiwa pakuzvarwa namwari kurudziro iyi yakanaka chose
munoona here hurumende dzichizenge dzichiremekedza kurudziro
iyi hurumende dzinoremekedza zvikuru nekukoshesa kodzero dzevanhu asi hurumende zvakare rinofanira kuziva kuti dziripo kuda kutorera vanhu kodzero dzavo saka tinoona kuti zviri kuitika mazuva ano hurumende iri takawanda kumuafrica havasi kuda kuchengetedza kana kuremekedza kodzero dzevanhu saka kurudziro mitemo yavo yehurumende vaise kodzero dzevanhu tinoona kuti chinhu chakanaka chose asi hurumende kazhinji hadzizi zvekuremekedza kodzero dzevanhu zvinenge zvii zvakazvarwa nemunhu umwe chete
tiri kuona kuti kurudziro iyi pamwe chete nemusangano zviri kuuya panguva iyo muZimbabwe manga muinewo kunyunyuta kwekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa zvakanyanya zvii zvamungataurawo
zvechokwadi Zimbabwe iri kuratidza kuti kuti nyadzi kodzero hazvichaziri zvinokurembekedza nehurumende itsva nezvisiri itsva yatakaita mugore ra2017 kubva ipapo nezviri zvatakuona iko zvine zvikodzero zvinenge zvamuna kutyorwa kudarika macherwo adzaiitwa tisati tava nehurumende. Nyaya yekodzero dzevanhu ndiyo chinhu chainyanya kubekwarirwa nevana vezimbabwe vakaita kodzero dzakawanda kubumbiro remutemo bati bumbiro rinenge riri kuzvimba rinenge riri kuonekwa sebepa asi iro richitaridza shumiro dzevana vezimbabwe. Saka ndinoona sekuti maitikiratika zvinhu iko zvino anenge achiitei.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe yave padande mutande rekambani yeSpaceX rinonzi Starlink zvichireva kuti yave nyika yemu Africa yechigumi neina. Dande mutande rinoshandisa satellite iri riri kumunyika dzakaita seRwanda, Mozambique, Kenya, Malawi, Zambia, Ghana nedzimwe. Vanhu vanokwanisa kutenga zvikwanisiro zvacho kana kuti Starlink kit nemadhora mazana maviri kana madhora mazana matatu nemakumi mashanu vozopota vachibhadhara madhora makumi matatu kana madhora makumi mashanu pamwedzi vachishandisa dande mutande iri kusvikira pavadira. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weMedia Institute of Southern Africa Dr. Tabani Moyo.
Kuuya kwemadande mutande eStarlink kunogamuchirika zvikuru nekuti kuchaita kuti nzvimbo dzadzisina kunge dzakabatsirikana nemasaisai dzikwanise kuwanawo chekubata, uyezve zvinobetsera mukusimbisa mukufambisa kumashoko munyika zvakare nemuAfrica yose. Zvatisingazivi ndezvekuti zvichange zvichizodzikisa mutengo svika pakadii, bati kuuya kwavo pachavo watobetsera nekuti mitengo yatisererei.
Kuti zvinyatsoshanda, muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo? Vamwe,
chatinokurudzira ndechekuti hurumende ichishandisa yatinoti my universal services kuti vachiwedzera kugadzira infrastructure kana kuti zvinoshandiswa mukuitira kuti madande mutande asvike pasi rese, voenda kunzvimbo dzose dziri pasi rese kusvikira munhu umwe neumwe akwanisa kushandisa indaneti mudunhu rake.
Vanga vari mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvikoro zviri kuvhurwa mangwana, varayiridzi vachiratidza kuti havana rimwero pakuti voenda kumabasa here kana kuti kwete. Mamwe masangano evarayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ari kuti nhengo dzavo hadzisi kuzodzokera kumabasa sezvo hurumende isati yagadzirisa zvichemo zvavo. Asi mamwe masangano anosanganisira reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ari kuti nhengo dzavo dzichaenda kumabasa mangwana sezvo ari kuda kutanga apa mukana kunaurirano dziri pakati pevashandi vehurumende nehurumende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri weZimta vari zvakare munyori mukuru wesangano iri vaGoodwill Taderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuziva kuti hurumende iri kutidaidza kuti tikurukure tiri kusangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Saka tiri kuti toda kupa hurumende tambo refu tione kuti pane here zvavari kuuya nazvo.
Sei muri kutora danho iri vataderera?
Hatiri kuita se rekodhi riya rakare uchariziva raiti kana ramarika rakungorira richidzokorora richingodzokorora sezvinoitwa nevamwe kuti vanenge vachingoti kana zvovhurwa voti hazvivhurwi kana zvovhurwa voti hazvivhurwi. Bati chinotinetsa ndechekuti tinozongoona varayiridzi vacho vachingoenda kumabasa vasingarege kurega kuenda kubasa. Saka hatidi kuti isusu tiite saizvozvo, toda kuratidza zvakare hurumende kuti aiwa takazvimirira kuti tigone kuti titaurirane tiburitse zvingabuda kana zviripo.
Saka munoona paine chinobuda here kunaurirano dzamuri kutaura idzi?
Iyo hurumende dai yanga yakwanisawo yachiita kuti inyatsoongorora ione kuti zvechokwadi zvatiri kuwana izvo hazvisi kunyatsoita maringe gedyegedye neizvo zvinoita kuti tirarame zvakanaka. Saka we don't want to sound like a broken record. Saka we still haven't declared kuti izo zvikoro hazvivhurwi. Saka nokudaro zvikoro zvinovhurwa. Isu tichitaurira.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revarairidzire Zimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA waGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Ukuwo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanotiwo bazi ravo rinotarisira kuti zvikoro zvichavhurwa vana vachidzidza semazuva ose.
Bazi reprimary nesecondary education chatinonyanya kuziva ndechekuti zvikoro zviri kuvhurwa musi wa 10 Gunyana 2024 nomusi wechipiri uye takatarisira kuti tinenge tine varairidzi vose vanenge varimo muzvikoro. Saka tiri kutotarisira kuti panovhugwa zvikoro musi wechipiri musi wa 10 September 2024 havanenge varipo nekuti maticha mazhinji ari kuuya achibatana nehurumende kuti tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusoro-soro.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Makambani Old Mutual neNew Faces New Voices akabatana mukupera kwesvondo rapera nebazi rinoona nezvemadzimai mukudzidzisa madzimai ari mumabhizimusi akasiyana-siyana mabatirwo nemashandisirwo emari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemadzimai akapinda muchirongwa ichi, amai Sara Munondo, vanoti vakadzidza kuti mari inochengetwa sei mubhizinisi uye kuronga mashandisiro avanoita mari yavanowana.
Planning is very important and also impulse buying, zviya zvokuti uri munhu anongotenga tenga nezvisina basa nezvaungosina uchatenga. Saka zvinoda kuva neplanning again.
Amai Mavis Gumbo vekukariba vanotiwo vakadzidza kuti munhu anofanirwa kubvisa mari yekuchengeta asati ashandisa mari yaanenge awana.
Kana uchitanga kuda kuita business rako, mari yaunengotanga wapiwa yeye unofanira kubvisa imwe kana kuti 5% woisa paside ndene imwe iwohoda uchitengesa uchiwedzera kunenge yaunenge waisa paside kuti uwane profit uye uone kuti uri kushanda sei. Senini dansa ndanga ndisingazviti izvozvo nyaya yekuti ndaingotengesa ndichita hand to mouth. Saka manje nekuzodzidziswa kwandaita uku ndakutofanira kutonotedzerawo izvozvo.
Amai Grace Tembo vanotengesa zvekudya kukadoma vanoti vakadzidza kuti mari inofanirwa kurongerwa kana kuti budget.
Pana kubudgeta mari yandinowana panguva iyoyo uye kugutikana nemari yandinowana ehoman tatengetenge zvinhu zvisina basa zvandisina kurongera.
Mukuru mubazi rezvemadzimai mudunhu remashonaland west vaPatrick Rangwane vanoti chirongwa chekudzidzisa madzimai munyaya dzezvemari chakanaka nekuti ongororo yavo inoratidza kuti madzimai akawanda anenge asina ruzivo nezvemashandisirwo akanaka emari.
Business women edu mazhinji vanenge vasina ruzivo rwemashandisirwo emari nekuda kwekuti nguva zhinji patinoenda tichinonoongorora mabasa avo avari kuita unotoona kuti apa vakasaririra munyaya dzekuti mari inofanirwa kushandiswa.
Varangwane vanoti hurumende inofanirwa kutsigira madzimai zvakanyanya munyaya dzemabhizinisi.
Ngationei isi seministry kuti ana amai ava vane magaps up in terms of their business skills. Tatarisa kuti vane magaps akati naakati naakati vobatsirwa through training like this training yatiri kuita financial literacy. Mukaitarisa kuti iko zvino izvi the way they are doing it they are actually involving these women practically mune zvinhu zvavanosangana nazvo really in life in their life situations pavanenge vachiita namabhizinesi avo.
Mukuru wesangano reNew Faces New Voices munyika amai Ogadenga vanoti sangano ravo rinowana rusigiro rwemari nezvimwe kusangano rakatangwa nevaimbo vemudzimai womutungamiri weMozambique Mushakabu Samora Machel amai Graca Machel Re Women in Finance.
Bajaga tangwana Graca Machel in South Africa nduva va branch into my countries are around them. So my Pan-African countries have been a part of this group. So muZimbabwe vakauya vakataura nesu tikaenda kureserve bank kana South African Reserve Bank futi tikaenda kuMinistry of Women's Affairs. So we now have a partnership with Ministry of Women's Affairs and Reserve Bank in terms of vanhu vanobatsira madzimai financial literacy.
Amai Denga vanoti vanobatsira madzimai anosvika zviuru gumi pagore munyaya dzemari sezvo madzimai ari iwani mabhizinisi akawanda munyika.
Target yedu is 10,000. That's what we want to try and reach. We try to test the to found out because my business about how one, but we put our 9 years in it. Because it's so much that should be done. This is good. Think it's a good thing. You just bring it to pass around a bank and over pass around a mass.
Mazimaya no shika mazana matatu kubva kumatu numatiki kumashonali ndiwezi akadzidziswa mabatiro pamwe nemashandisiro anoitwa mari mumabhizinisi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vafa muNigeria mushure mekunge rori ranga rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari raputika mushure mekudhumana nerimwe rori ranga rakatakura vanhu nemombe. Izvi zvaitika mudunhu reNiger. Mukuru webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muUnited Nations Volker Turk vati zvakakosha kumisa hondo yemuGaza pamwe nekumisa hondo kupararira mudunhu reMiddle East. Vateki vati hondo ikatanga inoramba ichingoenderera mberi nekusingaperi ichiunza ruvengo mumadzinza. Israel nhasi yaenderera mberi ichirwisa Gaza nemuSyria. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vati vari kuzoenderera mberi nehondo iyi kusvika vakunda. America, Qatar neEgypt dziri kuedza kuumba chibvumirano cherunyararo. Zimwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa dziri kukurudzira veruzhinji kuti vanzwisise chirwere chepfungwa chedementia dzichiti kunyanga hazvo chirwere ichi chakawandira kuvanhu vakura chinogona kubatawo kana vamwe vasati vachembera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mashukokota munyaya dzezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano Dr. Anesu Isabel Chinopere kwevati chirwere chedementia kukuvara kwepfungwa kunoitika kwenguva yakareba.
Zvatinoona kazhinji kachona muzvirwere zvose zvedementia ndechekuti macells ebrain anenge achifa ende uye paanofa haabarwi matsva. Saka kurasikirwa kwemabrain cells uku kunoramba kuchiitika munguva yakati rebei kushikira pane rimwe zera rekuti macells aunenge warasikirwa nao anyanya zvakadaro zvekuti taakuona masymptoms anobatika.
Dr. Chinopere kwevati chirwere ichi chine mhando dzakasiyana siyana asi vachiti mhando inonyanya kubata vanhu vakawanda ealgemias. Chirwere ichi chinonzi chinonyanya kubata vanenge vadarika makore makumi matanhatu ekuberekwa uye vanoonekwa nezvirasanganisira kukanganwa nekuti munhu anotadza kuita zvaaimbochiita kare.
Panenge pane hanganwa poitawo kurasika munzvimbo dzaunofanira kunge uchiziva. Poitawo zvakare ita dambudziko rekuronga kana planning muupenyu. Poita dambudziko zvakare rekuziva kuti ichi chinhu chinoita basa rechii kana kuti chinonzi chii. Tumwe zviratidzo zvatinoona kushanduka kwehunhu.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vametsa monya mandevati pari zvino hakusati kwave nemishonga yekuti munhu akwanise kurapwa dementia. Asi vachiti kana ikakurumidzirwa kune mishonga inoderedza uturu hwechirwere ichi.
Tikakurumidza kuiona pane mishonga inoita kuti kukuvara uku kusanyanyise kuramba kuchienderera mberi. Pane mishonga inodzora kana kuti inononotsa kukuvara kwenjere.
Vanyamande vati zvakakosha kuti vanhu vanochengeta vanhu vane chirwere chedementia vasavashoropodza vachiti vamwe vane chirwere ichi vanogona kurasika vobuda mumba kana siku vasina kusimira izvo zvinozoita kuti vamwe vanzi varoyi.
Kana kusimira chaiko havachaziva kuti ndasimira zvakanaka here kana kuti ndatosimira here. Kazhinji tinosangana nanambuya nanasekuru vakarasika usiku taakuti varoyi. Zvinhu zvatirikuda kuti tinzwisise tibatsirane kuziva kuti kana munhu asvika panguva yakadaro anenge atokanganisika munjere dzake.
Vatiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichinyanyooneka kuvanhu vakura vave kuonawo chirwere ichi kune vemazera echidiki zhinji shukura wano shandisa zvinodhaka zvakadai sedoro, mbanje, mutoriro nezvimwewo zvavati zvinokanganisa uropi. Mumwe mufundisi vachirwira kodzero dzeutano, mufundisi Jeffrey Mnjambilo, vati dzidziso yechirwere chedementia yakakosha zvikuru munyika kuitira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Saka semafundisi dzimwe nguva kana munhu otaura chidaro vamwe vanogona kuti onai akutaura nevanhu vakafa, saka vanogona kutanga kumunamatirira vasingazwisise kuti chirwere chedementia.
Dzimwe nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinotiwo avo vanochengeta vane chirwere chedementia vanodawo kubatsirwa nekutaurwa navo kana kuti counseling senzira yekuita kuti vasanyanya kufunganya, izvo zvinogona kuzokonzerawo kukanganisika kweuropi. Tsvakurudzo dzakaitwawo nedzimwe nyanzvi dzinoratidza kuti dambudziko guru riri muZimbabwe nderemuka uri pakati pevanoziva nezvechirwere ichi nevasina ruzivo, zvinoita kuti varwere vabatwe nekunze kweruoko, uye tsika yechivanhu isingatambire urwere hwakadai zvinozoita kuti wese abatwa nacho anangwe uroyi. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti chirwere chedementia chinokonzera kuti vakwegura vatadze kuzviitira zvinhu pachavo, uye sangano rinoti chirwere ichi ndicho chechinomwe kukonzera ndufu pasi rose. WHO inoti dementia chirwere chiri pachinhano chegumi nesere kana kuti 18 pazvirwere zviri kukonzera ndufu zvakanyanya muZimbabwe. Gwaro rakaburitswa neWHO muna 2020 rinoratidza kuti ndufu dzakakonzerwa neAlzheimer nedementia muZimbabwe dzakasvika pamazana manomwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 768. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Mangwana mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kuita gakava kana kuti presidential debate nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Gakava rekutanga rakaburitswa paterevhizheni muAmerica uye rakaitwa muna 1960 pakati pavaJohn F. Kennedy navaRichard Nixon. Rimwe gakava regore rino rakaitwa muna chikumi pakati pavaTrump nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Asi gakava iri rakazomanikidza vaBiden kubuda musarudzo mumakwikwi esarudzo sezvo vakawanda vakati vairatidza kuti vakura uye havachakwanise kutungamira nyika. Izvi zvakapa kuti vaBiden vabude mudariro vachisiyira amai Harris. Gakava raamai Harris navaTrump richaitirwa kudunhu reFiladelphia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Eliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Kwakamboita gakava pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden, vaDonald Trump vakabuda vachinzi vahwina. Saka takatarisa gakava riri kuuya iri, tinoona kuti rakatarisiswa zvakawanda chaizvo pakati pavaviri ava, asi rasiyana nerakamupengera mboitwa pakati paBiden navaDonald Trump, nokuti vaamai Harris vava vatsva zvekare. Tichitarisa vaviri ava tinoona kuti vasiyana.
Ndezvipi zvamunga anongedzera apa zvamunoti zvaanyanya kusiyana?
Pavakava vari ivo vaBiden navaDonald Trump vakava vari vanhu vamazera akada kunoenzana, vari varume vese, vari varungu vose. Ike zvine zvinoona kwaano mudzimai unenge mudiki sachaizvo kuna vaTrump. Saka vaTrump vanofanira kusimba chaizvo. Tichitarisa zvekare isu dzidzo dzavo kuti mumwe ndigweta ramakoko, tozoona isu kuti vaTrump zvekare havasi gweta ende vane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa kumakoti uku. Saka zvakaita sokuti ko musungwa nomuchuchusi vanenge vachikakavadzana.
Zvinenge zvichitarisirwawo neveruzhinji ndezvipi mugakava iri?
Zvinotarisirwa mugakava iri zvakawanda, zvizhinji zvacho zvinogara zvichingobuda mumakakava orudzi rworurwu kwamakore, zvinosanganisira izvo nyaya dzoufumi hweAmerica kuti mapolicies avo vari vaviri ndaapi kuno totarisira zvekare nyaya dzeimmigration vava vanhu vokunze vari muno maamerica umu nekuborder kumasouthern border ugore america zvinotarisirwa zvekati gotarisira futi zvekare foreign policy inosanganisira iyo ukama hweamerica nenyika dzokunze takatarisa isu hondo yerussia neukraine kuzoita hondo yeisrael nehamas ikokoko kuchaita makwishi kuti ndezvipi zvamiinazvo kupedza hondo idzi
titarisewo kuseri kwegakava zvinozomirawo sei kuenda mberi
kwataa kuenda uko kwapera gakava iri kwava kwatinoti isu kwamvura yacheka makumbo kwatinenge tichinatsokuona kuti wabudirira padhibheti iri ndiani zvaita kuti abudirire zvacho ndezvipi zvii zvaachatora mudhibheti imomo akuenda nazvo kuvanhu kuti vamuvhotere
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Aiwa indoda kungotaura nyaya iri kunetsa iri mugango mazuva ano. Vanhu vanotaura vari worried nezvesuccession yekuzana kuti ED achaenda here kana kuti haende. Haisi zvatofanwa kupedzera nguva kana tiri kuopposition. Nekuti orightko kana akati ndoenda munyika mava neassemblies of democracy. Saka kureva kuti imorega kukwikwidza here kana kuvapikisa. Tagara totoziva iculture yavo yekusatevedzera constitution, iculture yavo yokungozvigadza. Chinhu chakatokosha ndechekuti ndonguva ino yokuita regroup maopposition.
Studio 7 tinokumbira kuti pamunoita nhaurwa dzese dzemukati menyika yeZimbabwe mumbobvunzawo vana zihambi zihambi vanaivo vamunangagwa kuti vana veZimbabwe vakatadzei kuti ivo pavanopinda pazvigaro vakutora upfumu hwese huchienda kuChina chiZimbabwe chisari asina kana chinhu zvavari kuita izvo vakuita kumbunikidza vanhu kutonga neutsinyi hunotyisa hwekuti izvozvi kutonzi kwakandataura kuti ndogona kutourawa asi hatina kuendera kuhondo takana naakadai takaendera kuhondo kuti nyika isumuke iende mberi.
Inhangu ndinoti kose imi vakomana vemi munonzi huya mutaure pastudio 7 pacho imi vakomana vemi vakomana vetriplec kose imi muchitenderera nyaya musingada kuudzana chokwadi ko munodi kungoudza vakomana vezano kuti timu yezano vana munangagwa kana vasingade kuti Zimbabwe muite opposition ngavataura chokwadi kuti susu hatiti opposition muZimbabwe toda kumira tiri one party porega kuunesa vanhu kuita basa rekuvhota porega kuurayirwa vanhu mahara kuiwo kukana vachiti tikuda opposition muZimbabwe kukana vakuponda vanhu vacho veopposition vachisunga vanhu vacho veopposition saka vauda kukwikwidzana naniko nhai
oda kumbunzwa kuti avo vanozviti vamavazavo munhu akazvarwa namai kana kuti wakadii tinotaura kuti matare haasi kupindurwa nezanupf isi tichiona matare zanupf iri yeno topinda kumatare mambeja tiriti ose mapurisa ose masoja ose ndezanupf hamuna mutemo muZimbabwe mutemo wose urikukondorwa nezanupf saka mavaza acho anoukura huhuhuhu nguva dzose chii unotinyangadza ngaasataura pastudio 7 kana asina nyaya unojairira kudya zvapfupi nekureba unodaro nokuti unodya zvanamunangagwa varipo vari patafura vachimwativo se vachitambudza ruzhinji rwezimbabwe vanhu vanosungwa vachipomerwa mhosva zvemutemo zvavo zvavanoisa zvikamba zvikamba zvisingadi anoita navo vanhu vezanupf hatichati
kazwai kazwai vashamariri vedu vose vestudio 7 ini ndiri muno Mount Darwin ndokutaura tichimirira vanhu vese vanogara imo muno kuti tungamiri wedu uyo ari kutsanangura kuti 2030 achange achipo vanofanira kudzidza pamuonde nokuti zvavakaita izvo zvokupinda ipapo apo hazvisi zvokusarudzwa asi vakapinda paiginya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika rezig uye kuvhurwa kwezvikoro mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Taboka Ncube. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 Mpandula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council usungulwe lamuhla edolobheni leGeneva, eSwitzerland.
I-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana.
Izikolo ziyavula kusasa njalo bekuxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emaboarding belibhekise ezikolo zabo njalo kubikwa bebebhadalisa ngemali yama-US dollars ukugada amabhasi la.
Uvuyisi akula mntu oluhola eli US dollar isosensibilinti yakhona kumabhoti schools like today bebegada ngengeresithi elifuna ama-US dollar awungelalo leresithi umntana kahambe esikolo.
Inkampani ye-Starlink isisungule umsebenzi eZimbabwe njalo ingcwethi zithi lokhu kuzaletha intuthuko ekakhulu emaphandleni futhi kwehlise imbadalo yobulembo be-inthanethi elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council uqalile namuhla edolobheni leGeneva kwele-Switzerland. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Volker Turk ekhuthaza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi balondoloze amalungelo kaZulu. Inkuthazo le iza ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esolwa ngabanengi besithi uhlukuluza uZulu mahlayana ngokubopha abalela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla le-TCC elikhokhelwa ngumnumzana Jenson Timba amanengi alokhe evalelwe ngemva kwenyanga ezimbili ebotshiwe esethuswa icala lokwenza umhlangano engela mvumo yamapholisa. Abanye bababotshiwe bakhulule ngeviki ephelileyo. United Nations Human Rights Council ngokwayo isike yakusola ukuboshwa kukaThimba labanye bakhe njalo yakhuthaza uhulumende ukuthi abakhulule. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi legqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
I-57 session ye-United Nations Human Rights Council ayisiyathakazelela ukuthi isiqalisile eGeneva. Into nje esibongayo ngoba i-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana izama ukuthi ivikele izinto ezingayenziwa ngohulumende ezokubopha abantu, kuncindezela abantu, ilingelo zabantu. So nxa isiba khona kunje sabe sikhumbuzana and also isikhathi sokuthi babe khuluma nje ama hotspots akhona emhlabeni jikelele. Ngiyabona nje kathesi babahamba indaba zabo Sudani, labo Naima, labo Nicaragua ngale, labo Burundi, labo Afghanistan. Ngiyabona iZimbabwe lapha ikhanya bayibambanga nje but in a nutshell babe khulumisana bezuza la ama-reports okuthi kwenzakalani kuma-hotspots anjalo. I-session esithakazelelayo kakhulu nje ama-human rights ukuthi sicebisane, sibonisane, lokukhumbuzana, lokutshela ohulumende ukuthi they need to protect ama-rights abantu.
EZimbabwe siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi amalungelo kahlonitshwa. Ungathini ngokwenzakalayo elizweni nxa sikhangela umbiko ophume namhla ku-United Nations?
I just hope ukuthi khona uhulumende laye uthumezele ama-dignitaries 57 session le human rights because labo kumele behambe bezizwele ukwenza ukuthi belungise indlu yabo njengohulumende. Ye ukubotshwa kwabantu 78 abondele uJohnson Timba lamanye ama human rights activist towards ISADC kuye kwasibamba kakhulu. I-statement ekhuluma United Nations leye vele sibe maqondana lakhonoko ukuthi abantu abamelanga behlukumezwe. Sesibonile abanye abaningi bakhona sebekhitshiwe after ISADC. But again, into nje esimele sikhulumisane, especially eZimbabwe, kukhanya ngani vele ngemva kwenketho eyaphumayo. Into nje azingani zimazonzo okwayenzakala after indaba zama-recalls and so on, and kumele liSADC ukuthi abantu bebethembele kuSADC ukuthi engxenye izabuya le outcome engani ngcono. So khonoko nje kuphongukuyenza ukuthi imbiza yethu ingani iyaxhwatha kuyabhoyila ekhaya la. Into esingabona ngani i-United Nations kumbe bona labo bangazama ukuncedisa i-problem siyayibona ekhona. But ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulumiswane into nje enganceda even lohulumende ngokwakhe ukuthi angabe lokhu evalela abantu because uyabe levala ukuthi angxenye abantu bangademonstrator and so on and so forth. So khonoko kuqakathekile ukuthi walithi sibona iproblem ekhona ekhaya egqumeni kufuze kuhlale phansi kukhulumiswane ngendaba ezinjengazina lezo ezizama ukuthi uZulu angene esitaradini a protester. So we hope uhulumende is hearing all this and they are able to rectify those things.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha ubexoxa ecingweni lonto ngameli inkomo Studio 7 ewele Bilitani. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana Zihambi Zihambi onguye ovame ukumela uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo. Kodwa uhlezi ekulandula ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo. Umthethandaba ophakemeyo owe High Court lamuhla ukhulule ngemali yesibambiso e-bail abahlali begokwe abayisiyangalombili ababotshiwe ababebotshiwe beseteswa icala lokuphatheka ekutshengiseleni besola umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besithi kwakungafanelanga ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC. Izikolo ziyavulwa kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emabhoarding belibhekise ezikolo zabo njalo abanye abazali bekhonona ngokuthi bekubhadalwa ngedola leMelika imali yokugada amabhasi la. Lokhu kwenzakala iningi labazali likhala ngokudula kwembadalo yama-school fees loko kusebenzisa ezikolo ogoqela ama-uniformu njalo lababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa lomabhalane kwenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thabani Ndlovu.
Ngiyahlupha izimali ze-school fees ngenxa yokuthi izimali ze-school fees kufunakala ama-US dollar and akula umuntu ohola i-US dollar. Kwaye kuzindawo kumele kungene umntana egadi ibhasi nge-receipt le-US dollar of which akula umuntu oluholayo le-US dollar. Yiso sad sibili into yakhona. Kuma-boarding schools like today bebegada nge-receipt elifuna ama-US dollar ukuthi benze begadi ibhasi yesikolo. Nawo ngelalo leyo risithi umntana kahambe esikolo.
Imbadalo yama-school fees ke nalokho kulo hlupho lokuthi abantwana bengaxotshwa lanxa sisizwa uhulumende esithi bengaxotshelwa ukuthi ababhadalanga.
Uhulumende vele ukuthi abantwana bengaxotshwa even bengabhadalanga i-school fees. But ama
side, mother baba tosha abantwana. Even konapa local baba tosha abantwana. We've had cases of abantwana betoshwe esikolo, abantwana bona sebeloiter around the town betisxotshiwe.
Liyake libe lo umhlangano ukuthi licubungule lolu daba lokuthi kungaba lesombululo yini.
So sivela ukhona sizaba lawo njalo futhi umhlangano lapho sizakhulumisana khona lawo sithi isikolo sandukuvulo. Sizabona ukuthi kuyahamba njani kathi ngoba uhulumende vele lokho esithi abantwana bengaxotshwa esikolo. So siwukhangele ngelihle elibanzi ukuthi sibone ukuthi akula mntwana ozaxotshwa esikolo, akula mntwana ozayalisa ukungena eklasini ngenxa yokuthi abhadalanga.
Kulo daba lwababalisi labo bayakhonona bathi holo labo liphansi bengakhalala umsebenzi.
Vele iqina so affect the education system, you know, ukuthi ababalisi as long they are not motivated, asoze befundise ukuthi abantwana bethu. Abantwana bazahlala beyokhele befeyile esikolweni ngenxa yokuthi ababalisi they are not putting 100% everything. Now, iholo lawo alihambelani le simo se-economic situation ekhona elizweni. Akuhambelani sibili ngenxa ungayikhangela sibili pay ka-teacher. Ukusibona ukuthi uteacher mele aprovide any but kodwa uyabe motivated ngani ukuthi afundise abantwana kuhle. That's why ayigcina sibe lama extra lessons. Maye lama extra lessons zihulumende sengenele kuma extra lessons sesithi imali ibhadalwe kuye kuma extra lessons. Instead ukuthi ngaye kuyakhangela ukuthi why kusiba lama extra lessons, why abazali lama teacher befuna ukwenza ama extra lessons. I-cause yakhona yinto mele ikhangele besides ukuthi ukhangele ukuthi abantu bebhadale imali yama extra lessons.
Lo ngumnumzana Thabani Ndlovu umabhalane kwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inkampani yakwele Melika esebenzisa isatellite ukwethulela abantu amagagasi e-internet e-Starlink isiqalile ukusebenza eZimbabwe. Inkampani le ilemichina elentengo ezichiyeneyo njalo uZulu yenelisa ukuthenga imichina ebiza amadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu yakwele Melika $350 abe esebhadala i-$50 ngenyanga. Abantu bayenelisa njalo ukuthenga ebiza amadola kwele Melika angamakhulu amabili $200 abe esebhadala i-$30 ngenyanga. Ababhadala imali le bathola i-intanethi engapheliyo okwenyanga. Umahluko okhona phakathi kwemali lezi yisiqubu sokuxhumana ngamagagasi la. Ingcwethi zithi ukusebenza kwe-Starlink eZimbabwe kuzaletha intuthuko ikakhulu emaphandleni njalo kwehlise imbadalo ye-intanethi elizweni. EleZimbabwe liphakathi kwamazwe alitshumi lane ase-Afrika asesebenzisa i-Starlink. Amazwe asanda kuqala ukusebenzisa i-Starlink agoqela eBotswana, South Sudan, le-Sierra Leone. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kukaZulu kusetshenziswa amagagasi e-intanethi e-Wozatel Communications, umnumzana Robert Ndlovu.
I-Starlink isebenza ngendlela yokuthi idishi liyana ekhona efanana nalezi dishi abantu abalazo ezama-DSTV o-OpenView yezibheka esibhakabhakeni. So i-Starlink layo injalo kodwa yona ishekhe khona kulezi dishi i-Wozatel layo iyakhumba esibhakabhakeni. Ukuze i-Starlink isebenze ayifuni mobile network coverage. Ayilandaba le ISP ifuna ukuthi lapho ifaka khona oyithanyisa khona ekuphahleni ekhaya emayini e-church esikole ibone isibhakabhaka singani esiyi-blue ngokuyamayeka kulandaba ngoba ama-satellite ekhuma kuwo lana bhoda phezulu nalezi yikho kuletha i-intanethi wena uyakufuthela i-Starlink yakho wayibothela phezulu kwebhilding yakho kumbe kwekhaya yakho kumbe kweguma lakho kwesikolo sakho kuthola i-intanethi yakho.
Ye lokhu kuza aphathisa njani uZulu ukuqalisa ukusebenza ke imitshina enje?
Kathesi engizisebenzisa izikolo kakhulu ezinye-example ngoba kuyaba le-monitor. It means all rural schools are now having potential to online. Kwathi kusebenzisa izikolo ezingangeni online bekuyukuthi ama-network ama-mobile operators akakhazi i-area iyakwazi ukutsho kumbe yakuthi i-radio service ayifiki kuleyo ndawo. But i-Starlink ayisebenzisi i-terrestrial. So abantu kubenefitha kwabo yokuthi akusakhathalekile ukubana bangaphi. That's number one. Number two, i-intanethi yangkhona i-unlimited ayiphezi ama-packet ukuthi iyakhetha ukuthi $10 kungaka. So if benefit enhle kakhulu nje kakhulu emakhaya amapiyazi ungayifaka wena ngisebenzisa imingezi yakho ukuqhuba amakhelwane bami up to 20 uyabona into engitshoy. So it means if all communities ngale phansi akuthana lezi-10 ngoba ingane iyadila linto bebe yi-10 so kusho ukuthi ayi-10 into ebeisebenza phela i-Wi-Fi hotspot i-unlimited ngela sozephelotha i-clouded ngoba awula nto ekutheni eku-Wi-Fi antingokusebenza ezi-communication too.
Nxa sikhangela intengo yemitshina e-Starlink le ayisoze ivimbe na abanye ukuthi bengenelisi ukuthi bayithenge
ukuya kwayo ayibhaleli bantu akutshani bavuleka amophi ngoba uyakwazi uku-accessa i-Wi-Fi edizi njalo ama-network operators ase ngokuyaso sikhathi intengo izayehla ngoba sebeyi-competition.
Mnumzana Robert Ndlovu ngumqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet e-Wozatel Communications ubesecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Selokhe eleZimbabwe lethesa izijeziso zomnotho ngamazwe aphetheya selikhangele emazweni afana leRussia ukuvuselela ezokulima lokutshalwa kwemali elizweni. Kodwa ingcwethi kwezokulima zithi lokhu kulakho kungaphumeleli ngenxa yokuba indlela zokulima zaseRussia azihambelani lezeZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe selithole umvundiso we-fertilizer kwele-Russia ofika amathani azinkulungwane ezingamashumi amabili lantathu 23,000 metric tons ukuncediseka kwezokulima. Ekuqaleni kwawonalo umnyaka, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethekelela ele-Russia lapho athakazelela khona indlela zokulima zalelo lizwe. Wathembisa ukuba eleZimbabwe lizafunda kulokho okwenziwa yi-Russia. Imbiko etholwe iStudio 7 kayizenge iveze imali eleZimbabwe eselinikwe yi-Russia kwezokulima. Kodwa uhambo lukamnumzana Chiwenga ndawonye lemvunduzo eyaphiwa ilizwe ngele-Russia ngobunye bobufakazi obuveza umsebenzi owenziwa yileyo lizwe ukuncedisa kwezokulima selokhu iZimbabwe yethezwa izijeziso zomnotho. Ingcwethi kwezokulima zithi kunzima ukuba eleZimbabwe lithole okubambekayo kwezokulima kwele-Russia ngoba amazwe lawa elomkhathi ohlukileyo. Phezu kwalokho ingcwethi zithi ele-Russia lifuna ukuzitholela okwembiwa kweleZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi efundisa ikolishini leBindira University kumnumzana Libert Shoriwa yena othi eleZimbabwe kalingeke lithole okuningi kwele-Russia kwezokulima.
I-Russia ifuna ukuthola igolide lokunye okwenziwa kuleli. Ayilandaba lezokulima kwethu, kungakho kungela okuningi ekwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcithi kwezokulima esebenza izimele umnumzana Makati Chuma.
Ilizwe le-Russia elikufunayo kuleli kuba lithole amamayini nje kuphela, kanye lokuvikela nje leZimbabwe wezemivikela lokunye okunjalo njalo, hatshi okunye okuningi lokhu kucatshwa ngabantu. Kunzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole okuningi ku-Russia, amboni lithole okuningi kwele-Russia.
Kodwa enye ingcithi esebenza leZimbabwe Agrarian Society umnumzana Lazarus Ngwenya uthi eleZimbabwe lilakho ukufunda ukulima kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku okwenziwa eRussia.
IZimbabwe ingathola ulwazi lwemitshina yakulezi nsuku evela eRussia ngoba ungakhangela bona vele sebephambili kwethu kundaba ezokulima.
Umlimisi esigabeni seJombe umnumzana Mlungisi Mabhela uthi eleZimbabwe liyamukela indlela zokufundela ukulima kungelani lokuba zivela kuliphi ilizwe.
IZimbabwe yamukela indlela ezintsha zokulima kungelani lokuthi kuvela kuliphi ilizwe. Kufuna ukufunda labantwana nxa besiyafunda i-agriculture kwele-Russia kuyavusela umnotho wethu.
Imizamo yokuthola imbono kusigodi se-Russia yehlule iStudio 7 itshelwa ukuba ilobe imbuzo ezaphendulwa ngemva kwamalanga ambalwa. Kodwa ekhuluma emhlanganweni netatheli izindaba, ummeli wesigodlo seRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnolvik wabika ukuba ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzana leZimbabwe ukutshala imali kunhlangothi zonke zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Algeria sezimezele ukuthi umongameli Abdul Majid Tebboune nguye onqobileyo ukukhetho lwangomgqibelo olokudinga umongameli walelo lizwe. izolo ubevele ekhokhela okubangela ukuthi kungabe lokhetho lwesivile. Abavotileyo bebeyisilinganiso esingamachumi amane lasithiyangalombili ekhulwini i-48%, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu abedlula amachumi amahlanu lambili babhubhile kulandela ukudubuka kwetanka ngemva kokungqikilana kwayo le mota yesigengele ebithwele abantu lenkomo esigabeni esingenyakatho yenije, kutsho abakade behlenga laba bantu. Udaba lolu lubikwa ngabezindaba abe-AFP. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane ohlasela umgogodla i-meningitis elakho ukubulala ngesiphangiphangi uma ungelatshwanga masinyane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela njalo ingqondo, lowo olawo abonakale engani uphambene. Izibonakaliso zawo zehlukene kusiya ngokuthi umuntu uhlasele ligciwane lawuphi umhlobo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa indlela umkhuhlane lo ohlasela ngayo izitho.
Ngumkhuhlane ohlasela amanzi agombolozele ingqondo lomgogodla, spinal cord. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamagciwane awumhlobo otshiyetshiyeneyo angaba ngamavirus kumbe olwefungi.
USiyamthembu uqhubeka uchaza ngezibonakaliso zalo mkhuhlane.
Ubonakala ngokutshaya kwekhanda okungabi ngcono ungaze unathe ama-painkillers. Bengakuthola lokho-ke udokotela azafuna ukuthatha amanzi ayemhlane oyi-cerebro spinal fluid ukuthi beyihlola.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube ugcizelele esithi umzimba uyalimukisa umuntu ngomkhuhlane onjenge-meningitis.
Ama-complications angavela nxa umuntu esethole i-meningitis yikufelwa izindlebe, abe lobunzima umuntu ekuzweni, njalo kuba le-damage ku-brain, ngagcine sesiba nama-seizures umkhuhlane wokuwa, ebe lokukhohlwa masinya, aluze i-balance, izinso zingafa, and kuma-cases asevie umuntu ugcina esefile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Pride Ndlovu ulesihlobo esabulawa umkhuhlane lo.
Besilokhu sikhala ngekhanda, sikhala ngekhanda, sisithi kumbe hayi kuzadlula, simnika wona la ama-pain is, hayi kusiba serious. Kuthe emva kwamalanga ayi-3 ukukhala ngekhanda la kwabe sedlula, sithe sihanyiswe esibhedlela sangikhona kubonakala ukuthi i-meningitis.
Inhlanganiso yamazwe wonke ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, ikhuthaza amazwe ukuthi aqine ekuhlabeni amajekiseni okuvikela umkhuhlane lo, ikakhulu ebantwaneni abasanda kuzalwa. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye i-1325 ababulawa yi-meningitis eZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Akwaziwa ukuba umkhuhlane lo sowabulala abantu abangayo kusukela ngaleso sikhathi kusiyafika lo nyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweze Melika, umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris uzanqikilana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump esigabeni sePhiladelphia okwakuqala kusasa kungxoxompikiswano yabazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ingxoxompikiswano le ekhokhelwa ngumsakazi we-ABC News iza ngemva kwenyanga ezimbili kuqhutshwe enye njalo ekhokhelwa yi-CNN eyabangela ukuphuma kolumncintiswano kukamongameli Biden ngemva kokuthi iningi eligoqela abebandla lakhe lithe kaqhubanga kuhle kwilingxoxompikiswano. Ngemva kwalingxoxompikiswano kulokuningi okwenzakalayo okugoqela ukudutshelwa kukamnumzana Trump, ukuqhutshwa kwemihlangano emikhulu yamabandla la lokungena kulomncintiswano kaNkosikazi Kamala Harris. Ucwaningo luveza ukuthi uNkosikazi Harris usenguthiki lobhanga lomnumzana Trump nxa kukhangela usekelo ezigabeni eziqhathekileyo ukukhetho. Ukuhlazela ludaba sixoxa lolandela ezombusazwe lemelika njalo eyisizalwane neseZimbabwe esesihlala khonapha emelika umnumzana Tim Moringai.
Sasa kungqungqumbikisana eka Nkosazana Harris lo baba uTrump kuyabe kumelelwe ngumuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo abarepresentayo amelele ukubona ukuthi uNkosazana Harris is she ready to lead a country like America and is she ready to take on ubaba uTrump ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong character. Umama uClinton laphana had a problem with him. So kusasa umuntu wonke ukhangelele ukuthi number one, uNkosazana Harris, is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump ngoba siyakwazi ukuthi yena ngakwanisa ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu.
Ingxoxo mpikiswano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela ukukhethwa lukaLwesi.
Ama-independent yiwo asemelele ukukhetha umuntu abamfunayo kundaba zekhetho lezi. Siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama-Democrats 45%, ubaba uTrump ule 44%. So, 34% ekuma-independents esihlala sikhuluma ngayo, bona laba bantu bazakhetha bani? According to the debate kusasa.
Okunengise kuthintshile kusukisela ngesikhathi okusenzwa ingxoxompikiswano yakuqala, kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona?
IAmelika ibifuna abantu abangantha abasha for i-office ka-president. So kathesi umama uHarris ngantwa watshintsha okunengi. But ubaba uTrump wayesengathiwa sekhokhela ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona i-sympathy vote. So abantu basebemzwela.
Umnumzana Tim Moringa ulandela ezombusazwe lemelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha emelika. Ubesecingweni leStudio 7 ese-Ohio. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hayi laba vele lo babengayenzani, i-history yabo vele akumelanga ibe khona. Yikubona i-history yeZANU-P F vele ingabhalwa phansi. Yikubona i-history yeZANU-P F isiphelela ngumuntu wakhonefile weZANU-P F. Ngoba bayakwazi vele ukuthi kawabusi kahle ilizwi lapho. Hayi yona indongo yadobha impembe ngoba umnanga kokuthi ngo-president uhlu vele ubone nje yonke into vele ihlangene. Abantu bayabulawa, abantu bayabotshwa, abantu bayathunjwa, ubusela. Hayi indongo yadobha impembe akakwazi vele ukuthi eyenzeni. Akakwazi ukuthi uma kuthiwa ngu-president kumele uyenzeni. Yena usithethi uma ngu-president kumele ubulale abantu. Usithethi uma ngu-president kumele ubophe abantu. Usithethi uma ngu-president kumele uthumbe abantu njengalokho esikubonayo. Umsebenzi wakhe
eStudio 7 liyangethusa ngokuvala indaba zekuseni lisiyanika umavaza ukuthi akhulume kabili into yinye ikakhulu kuprogram leyithi live talk show bayakhuluma beqeda ukukhuluma bephinde futhi the same thing. What's so interesting ngokulalela umavaza kulothi sizwe indaba seZimbabwe sike sikhohle ngumavaza ngoba umavaza umuntu ohleli kuhle la hleli khona uyakholisa eLondon. Kanti nama singezwe indaba zeZimbabwe ngicabanga ukuthi bekuyinto ebalulekile kakhulu. Angazi umphathi wehlelo ngicela ngani lingasikhangelela khona lawo.
Ngibuzeze sanibonani ninjani? Hasi yokana sikhala kuphela ne-government yabomlanga kwalesi. I-government yabomlanga kwabantu bagcwele amazwe wonke abantu sifela kwamanye amazwe. And into emangazayo, uthi ubona ukuthi i-government yeZimbabwe nje vele abala nembezi. Uma umuntu efile, uyatefika eZimbabwe isidumbu siyabhadaliswa. Khona pho umuntu wengumuntu ozalwa khona pane eZimbabwe. But uyabhadalisa isidumbu. I-government impela ibhadalisa isidumbu somuntu. Hayi uzathi i-government enjani yena le? Hayi. Plus ukuphuma kwethu khona pane ezweni, sikhitshwa inhlupheko nale ezana yabomnankagwa le. Hayi indaba yakithi ibuhlungu kakhulu.
Sibonge amazwi abalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungela isiluleko esivela kwezinye ingcwethi kwezomnotho. Okwanamhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lwesinanamhlanje olibhalelisayo nguTabakancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.